zvokwadi batai murefu batai mupfupi zekiya hatichaziva kuti vari kuenda kupi vari kuenda mberi here kana vari kudzoka voters roll yavakatipa haina zvairi kutaura haina mapikicha haina vanhu vakanga varipo vakaitwa pamope exercise havasi kuapia pane mamwe mazita pakaiswa vanhu kana 100 pamusha umwe chete unokwana vanhu 5 voters roll iyi yakangofanana neyamudede yataikombulena hatizivi kuti bhora rechigumba riri kutambwa namai chigumba iri tichasvikepi naro
vamangwana munoonawo sezviri kutaurwa nevanopikisa vatakatarisa nebasa riri kuitwa nezeki
totanga taita separation inowanzoitaseparation ZANUPF haisi zeki so ZANUPF haitaure kudivi rezeki so zvatinotaura panapa ndezvezanupf handisi kuzvenge zviri zvokuti ndikutaura on behalf of zek nokuti takangofananawo navo vanopa when it comes to mapolitical parties tiri maplayers tese tiri vatambi venhapfu
vanovakatengaisu
vezanupf zekindi refere vavafume hamena kuti chinokunetsai ndechekuti takapedza pakabva kuchikoro paipaya muri kungoita mahigh school debate nanhasi tichimbomirai mahigh school debate timake sure kuti mavoters edu ainforma of the actual situation vanzwe mabot sides tozodzokera zvedu kuhigh school saka zvinoitika ndechekuti refere uyu wezeki vari kuita pavanokwanisa napo kuti mutambo uenderere mberi asi kune vari kufamba vachisvipira refu kumeso vachipinga ref ndare vachivhiringidza ref kana kuti atoziva kuti game inofamba sei ndozviri kuitika panapa hongu sezvamunoziva mese voters roll yakudhara maitivo ataiita yanga ine kwakune kunetsana pakati pevoters roll seidobva tabvumirana kuti ngatishandisai voters roll ine high technology zvisati zvamboitwa kuzimbabwe taakutanga chinhu chinyowani zvatanga zvitinazvo kudhara zvese ngatibvisei ndokubva tadzima bvisa voters roll yatanga tiinayo kubvisa database zvese ndokutanga from scratch hachisi chinhu nyore kuita izvozvo kana muchishanda nepopulation yakakura sezimbabwe kare kare zvako kwakaita se-2013 even then tatisina enough human capital iri skilled kuti igadzire madatabhase redu ndo pataiautisosa kuna mamwe makambani rimwe gore vakazonzwa kuti kwaita kambani inonzi Nikuvhu iri kutiitira basa nokuti ndo maexpert yezvinhu izvi vamwe vakadeza kudai zvuku vaita varoiikwaita
vamafume siyai vamangwana vapedzise
iri kushanda kukinikura
kuitira vanhu ndiri kuitira vateereri kuti ndiexplaine kuti tasvika sei patiri saka nekudaro zvaitwa izvi zvakazviitwa izvi kuti tiite pachedu zvakakonzerwa nokuti tikatsvaga mamwe macompanies vanova maexpert in population recording kunokutwa mutauro wakawanda saka ngazviitwe namazimbabweans vanhu vedu but skill yacho yatatinayo iri limited nokuda kwaizvozvo kwokuti tatanga pasina tatanga kuvaka takapusa tikatanga panyowani mamistakes are bound to happen saka ndo pamunoona pachiitwa testing yeproject project inoitwa munzi chimbotarisai zvakamira sei saka yes handingarambi kuti panogona kuita maerrors but chinhu chakaita sokunzi picture izvi zvingi zvinenge zvaane perfection mukati zvaane maperfect mukati chaunodira kuona picture yemunhu iwe wakangotarisa database ramunhu wausingazive rokuti kune munhu anonzi Jessica Ndungweni chonoda kuonea musoro wake
chivamafume mifananidzo yevanhu munoidirei nekuti akambotaurawo inini nevamwe vezeki vachiti aiwa hapasi kutsvagwa tsvarakadenga kana kuti mamodels nekudaro mazita akakwana
haungagadziri biometric roll woti uri kugadzira biometric voters roll hapana kana any biometric pairi wogadzira voters roll yakafanana neyamudede if you are saying kuti ndiri kupa vanhu biometric voters roll the first biometric iripo ipicture yemunhu mamwe anotowedzera fingerprint sezvakaitika papassport pamwe kuva vadeveloped vanotowedzera DNA kuitira kuti vanhu vakafa vasavhota kuitira kuti pasakloniwa mazvitupa munhu wongopiwa chitupa chonzi ndechake nekuti pavoters roll hapana face madetails anenge akafanana varume ava vanogadzira zvakawanda but mutemo chaiwo chaiwo mutemo ngatitevedzerei mutemo ngatikoshesei mutemo pane maregulations akaitwa a-2017 akataura kuti tizopa mavoters roll pakuzoinspecta mavoters roll But voters' roll, it must include the following. Ikataura iyo kuti ngapave nepikicha. Isusu tatambura nekuvhoterwa nevanhu vakafa. Tatambura nekuvhoterwa nevanhu vanogadzirwa zvitupa vasiri ivo. Toda kuona kuti munhu auya uyu ndiye. Passport yedu zvaine chitu zvaine picture pane akambofa. Chitupa chemunhu zvatine picture pane akambofa. Zvino kuti picture yaenda pavoters roll ndiyo yava problem. Ngati ngavatevedzere mutemo vanhu vezekap.
Vamangwana manzwa vamafumi vari kuti mutemo wesarudzo unosungira kuti pange paine mapicture nekuti ii BVR kosei zvichizochinjwa panguva ino.
Data rakabuda riripo ireni ii data rinoindicator kuti munhu uyu ndiani kana paunosvika chituna achivhote nokuti handiziti kuti kwanzi munhu anovhoterwa nomunhu asipo. How does that work? Iwo paunosvika una maidentity particular zako.